Tsamba yakagamuchira kuti vari kuti musatsvaira nekupise marara ane honye vari kutambire vana panonwirwe mvura. Mamwe marara acho ari panze pepolice station yavo yemadhabi police. Saka takatamazwa zvikuru kuti kana vachiti musabvise marara vanorevei. Kuramba kuti marara abviswe muguta mavagere naivo zvinoshamisa, zvinokatyamadza.
Zvikonzero zvipi zvapiwa nemapurisa kuti musaita basa iri?
Vari kuti imimi pamakabvise marara kekupedzisira apa makadisplay bhana ranga rakanyorwa kuti muri organization inonzi 31st July Movement. Saka izvozve gaitori political statement kungonzi munonzi 31st July Movement hamufani kunge muripo. Saka imimi musasaita, chisiyai zvakadaro marara iwayo aripo nekuti muri movement iri politika.
Imiwo muri vezvematongerwo enyika here?
Chekutanga ndechekuti isu tiri vagari vemuZimbabwe uye tiri vagari vemubare vamwe vedu tiri kushanda navo kuite basa iri. Saka tine kodzero, kunyari kuti dai kunyari kuti tanga tiri political movement, tinoone matishes ezano akapfekwa pamaclean up campaign ana Munangagwa nana veMunangagwa, vanhu vanoka vakapfeke matishes ezano, hapana akambobvunza kuti ndo political movement iyoyo nepolitical statement. Asi hapana kana akambobvunza izvozvo. Chekutanga July 31st movement haisi political movement, isocial justice movement. Asi still dai tatichari political movement, hakuna munhu anofanira kurambidzwa kubvise marara, ende hakuna mutemo wenyika unorambidze vagari venyika iyoyo kubvise marara, wedza vari political kana kuti havazi kana ndeve chechi. Hakuna mutemo unorambidza izvozvo.
Saka matanho apa hamuchatora zvichitevera danho ratorwa nemapurisa iri?
Isu sevagari veZimbabwe tinongoti aiwa ngatipfuure mberi nebasa rakanaka rekubvise marara. Tarwadziwa zvirwere zviri kunesa, tiri kugare mumarara netsvina, tiri kuexpose vana kuzvirwere. Saka tichapfuure mberi tichiklina, ende uye tichapfuure mberi nzvimbo dzakasiyana siyana. Tiri kukurudzire vagari nenzvimbo dzakasiyana siyana kuti bvisai marara nzvimbo dzenyu. Kana vachisunge munhu wese nekuti mabvisire marara siyai akadaro, tinondozadze majeri.
Saka muchidimbu muri kuti here muchaenderera mberi mangwana kuchenesa matapi nekumatererini kwamaa makakumbira mvumo?
Hongu, tinopfuure mberi tobvise marara mangwana, tinopfuure mberi tobvise marara sekuromba kutanga takaita.
Iyo vari kutaurirai kuti siyirai basa iri kukanzuro yeHarare. Imi nekanzuro muri kushanda mese here?
Isu takakurukura nekanzuro, nhasi aiye ndinofanira kutoite hurukuro nekanzuro kuti tione kuti tingabatsirana sei. Asi kanzuro petakataura navo kekutanga vakatiti vangarivhume, dambudziko ratinaro ndorekuti hatina kapasiti yekubvise marara iwayo pari zvino. Saka vaiti ivo havasi kukwanisa zvachose kuzviita. Saka vakati vakaone vanhu vari kutoda kutobatsire basa iroro kana vagari vachikwanisa kuzviita izvozvo, tapota tapota tinotokurudzirai kuti pfuure mberi muchiita. Saka kana mapurisa akuti sirai kanzuro ivari kuziva kuti iri kuti haisi kukwanisa kuzviita, saka zvinoreva kuti vari kuti marara ngaagara akadaro. Saka izvo ndo zvatiri kuti naimi makamboionepewo policing pasi pezuva rino inoti marara ngaagara akadaro pano kuti abviswe nevanhu.